Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anasi urusi wemuhuro zvita 23/2024. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Academy ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. VaDaniel Chapo weFrelimo vanonzi ndo vakakunda musarudzo yemutungamiri wenyika yakaitwa muMozambique mazuva anodarika makumi manomwe kubva zvaitwa sarudzo idzi. Vakawanda munyika vanoti 2024 igore ranga risina kumira zvakanaka munyaya dzezvematongerwo enyika. Zifa Normalization Committee inozivisa mazita evanhu vakabudirira kukwikwidza musarudzo dzekutsvaga vachatora zvigaro zveboard richatungamira nhabvu munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare repamusoro-soro muMozambique rinoona nezvesarudzo reConstitutional Council razivisa nhasi kuti mutungamiri webato riri kutonga munyika iyi reFrelimo vaDaniel Chapo ndovakakunda musarudzo yemutungamiri wenyika yakaitwa musi waGumi Guru 9. Mutungamiri wedare iri amai Lucia Ribeiro vazivisa kuti vaChapo vakawana mavhoti zvikamu makumi matanhatu nezvishanu zvine zvigagumi nezvinomwe kubva muzana kana kuti 65.17%. Vachiteverwa navaVenancio Mondlane webato rinopikisa reOptimist Party for the Development of Mozambique avo vakawana mavhoti zvikamu makumi maviri nezvina zvine zvigagumi nezvipfumbamwe kubva muzana kana kuti 24.19%. VaMondlane nebato ravo vari kuramba kutambira zvakabuda musarudzo idzi vachiti dzakabirwa zvemhando yepamusoro-soro. Munyika iyi manga muine kuratidzira kune mhirizhonga kwauraisa vanhu vanodarika zana negumi. Vanopikisa vachiramba kutambira zvakabuda musarudzo vachiti vachaenderera mberi nekuratidzira. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vachitaura vakazvimirira vaJoy Mabhenge.
Chekutanga ndechekuti panga pasina tarisiro yekuti pangazobuda mabudiro esarudzo anganga akasiyana neanga akambenga akataurwa acho iyayo. Saka panga pasina tarisiro yekuti pangamuka pachinzi vaMondlane ndo vahwina nekuti Constitutional Council yanga ichatongomira nepayakamira ipapo pekuti vaChapo ndo vakanga vakunda musarudzo idzi.
Tinoona kuti mavhoti azoziviswa nhasi avaChapo aderera nezvikamu zvishanu kubva muzana pane makumi manomwe kubva muzana akamboziviswa papedzwa sarudzo. Zvii zvamungatsanangura zvaita musiyano uyu uye kuti zvinotambirika sei neveruzhinji?
Chiri kukatyamadza ndechekuti mukudonongodza kwavo mavhoti avaChapo anowanika achidonha nezvikamu zvishanu kubva muzana yatingati kuda kuti 5%. Pasina tsanangudzo inobvutsa yekuti chii chakambonyatsokuitika, izvozvo zvega zvakakwana kuti vanhu vati sarudzo hadzina kufambiswa nemazvo. Naizvozvo ndinoona sekuti pachatonetsa muMozambique kuti nyika iyoyo itongeke nekuti kana vebato rinopikisa uyezve veruzhinji kana kuti vakawanda mukati menyika vachiona sekuti sarudzo hadzina kufamba zvakanaka. Pachirungu tinoti panochaikwa inonzi social contract, kureva kuti nyika inonetsa kutonga nekuti vatongwi vanenge vachiti imi hatina kukupai matomo ekuti mutitonge. Saka naizvozvo ndiona sekuti zvichatonetsa.
Zvii zvamungakurudzira kuti dai zvaitwa kuitira kugadzirisa dambudziko iri risati raenda mberi kukomba?
Pari zvino mamirira azvaita, inini maonero andiozvita ndeyekuti sarudzo sesarudzo zvadzo panguva iyi dzinogona kunge dzaakunetsa kuti dzinzi ndidzo dzichaita kuti nyika iyoyi ifambire mberi. Paakutodiwa zvimwe zvinotariswa kuti nyika ifambire mberi zvinopfuura kuti sarudzo, pasarudzo, chikamu chesarudzo pachatosvitsa nyika pari zvino. Paakutoda zvimwe zvakafanana nenhaurirano dzakasimba zvinenge zvitokokerwa nevamwewo vanyarikane vasiri vemuMozambique imomo. Kana varimo vemuMozambique imomo zvinogona kuita hazvo. Asi pazvava pari zvino nauya ndataura yekuti hapasisina chiga chesocial contract, paakutodiwa kuti paitwe nhaurirano dzakasimba dzinounza vemapato anopikisa anosanganisira iro rava Mondlane nemamwewo anenge ari muberevere mavo neiro rava Chapo nevamwe vanoita kuti nyika ifambire mberi vachigara vachitaurirana nekuti hapana tsvimbo mugotsi inofa yakaita kuti nyika ienderere mberi.
Vanga vari vanongorora zvematongerwo enyika vachitaura vakazvimirira vaJoy Mabhenge vari parunhare muSouth Africa neStudio 7. Vakawanda munyika vanoti 2024 igore ranga risina kumira zvakanaka sezvo bato rezano PF raitonga nedemo, ukuwo bato guru rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC rakaparara mushure mekunge mutungamiri waro vaNelson Chamisa vabuda mubato iri vachiti zano PF yainge yapindira mubato iri ichishandisa vamwe vakaita sevanozviti ndivo munyori webato iri vasengezo Shavangu. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Nengo dzakawanda dzeCCC dzakadzingwa mumakanzuro neparamende navachavangu, uye kubvira pasi yavachamisa pave nezvikwata zveCCC zvakawanda muzanu PF. Zvinhu hazvinawo kumira zvakanaka sezvo muine kupokana kukuru panyaya yekuti mutungamiri webato iri nenyika vaEmerson Munangagwa voramba vari pachigaro here pachapera temu yavo muna 2028. Kunyange hazvo vamunangagwa pachavo vachiti vachatevedza mutemo, pane vamwe mubato ravo kuti ngavarambe vari panyanga. Vakawanda vakataura neStudio 7 vakaita semumwe mugari wemuHarare vaJerry Chizunza vanoti kusagadzikana kwezvinhu mumapato makuru aya kwasiya vasina tariro.
Ndachezi kuti no opposition here. Bato racho riri kutonga riri kuita madivisions. Muri kuita vanhu vakawanda vakuba vari kugadzirira manyaya vachidai vachidai vachidai. Hatisisina kutungamirira vakakwana. Saka tinoti 2024 apera riri gore rine nyika iri kungotongwa separingi.
Vanoongorora zvematongerwo enyika zvakare vari mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vaudza Studio 7 kuti zvese zviri kuitika muCCC nezano PF makakatanwa ezvigaro asi neinive ruzhinji.
Vanhu vanoita zvematongerwo enyika vanenge vakanyanya kutarisana nemasimba nokuti vomachengeta sei, nokuti vopinda sei mhari pakuti vatarisane nemagariro evanhu, kuti upenyu hwevanhu hwagadziriswa here, kuti zvoufumu hwenyika zvagadziriswa here kuti vanhu vezimbabwe vanozviuvira.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa paAfrica University Dr Wellington Gadzikwa vaudza Studio 7 kuti makakatanwa muzanu PF akaipa nekuti ave kutodzorera basa rehurumende kumashure vachiti zvakakosha kuti bumbiro remutemo ritevedzwe.
Chido chebato chaiwa chido chavo asi hachifaniri kuuswa pamusoro penyika nekuti nyika ihombe kudarika bato. Nyika ine vanhu vakawanda kudarika bato nekuti vanhu vanotovhoterawo mapato avo vashoma shoma sitereki pane vanhu vakazara munyika.
Zimbabwe yakaita musangano weSADC uyo unonzi nenhengo yeCCC vaMorgan Goni wakaburitsa pachena kuti hurumende haitevedze mutemo sezvo ivo nevamwe vavo vanodarika makumi masere vakasungwa vachipomerwa mhosva yekuronga kuvhiringa musangano uyu nekukonzera mhirizhonga.
Ndakasungwa nemapurisa nemhosva yandakapara, saka hazvina kundifadza bhosi. Ndakagara mujere 5 months ndisina kana chaji, ndisina kana mhosva.
Kusungwa kwavaGoni nevamwe kusanganisira vaJameson Timber veCCC pakashorwa zvikuru nemasangano pamwe nenyika dzakawanda dzakaita seUnited States, European Union neUnited Nations. Vagadzikwa vanoti zvakaitika kuna vaGoni navaTimba zvinogona kuitika kumunhu wese zvake munyika.
Zvino zvinotyisa nekuti vanhu vakutya kuti unogona kungofanobatwa uchinzi wangoda kuita mhosva yakati, wozonzi atazoona kuti mhosva iyeye hauna kuzoita, saka wokubva wongoregerwa. Saka ichitoziva kuti munhu achange apara mhosva obatwa otongwa nemhosva yake.
Gore rino paramende yakapasawo bhiri rePrivate Voluntary Organizations Amendment Bill. Mukuru wesangano rePlatform for Youth and Community Development vaClaris Maduku vaudza Studio 7 kuti kusungwa kwevanhu nekupasa kwemutemo yakaita sePVO Amendment Bill ndezvimwe zvakavhiringa urongwa hwehurumende yavamunangagwa hwekunatsurudza ukama hwayo nenyika dzepasi rese dzakaita seamerica.
America ndeimwe nyika iri kushoro podza kuti awa kuitazve kusaina peace amendment bill zvakangofanana nekuda kudzidzvinyirira kana kuratidza kuti havakwanisi vamunangagwa kutonga vainewo masangano akazvimirira ega rekushandawo kuona kuti nyaya dzafamba sei.
Mutauriri wechikwata cheTCCC chinotungamirirwa navatimba vapromise mukwananzi vanoti gore rinoranga rakaipa zvikuru sezvo pakavi nekusungwa nekushungurudzwa kwevatungamiriri nenhengo dzebato ravo zvakanyanya. Vati chinosuwisa ndechekuti vamunangagwa vave kuronga kutyora bumbiro remutemo kuitira kuti varambe vachitonga nedemo. Asi mushandi mukuru mubazi rekuburitswa kwemashoko muzanu PF Vafarai Marapira vati bato ravo rakabatana nekushanda nevanhu zvakanaka muna 2024 uye vanofara neutungamiriri hwavamunangagwa.
Gore rino rakationa tichinda conference tichindotsinhira pamaresolutions kuti tinoda kuti vamunangagwa vatonge kusvika 2030 zvichibva zvatoiswa pabumbiro remaresolution.
Panyaya yekuti hurumende yezanu PF yakashungurudza vanopikisa nevanorwira kodzero dzevanhu zvakanyanya zvikuru sei pamberi pemusangano weSADC vamarapira vati mutemo mutemo uye munhu wese anofanira kuutevedza zvisinei nekuti pari kuuya vaenzi here kana kuti kwete. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Rimwe remasangano anomirira vashandi munyika reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU rinoti hurumende haina kuitira zvakanaka mushandi gore ra 2024. Vashandi vanoti gore iri ranga rakavaomera zvikuru sezvo vakasangana nematambudziko makukutu mune zvakawanda muupenyu hwavo. Mutsamba yayo kuvashandi panguva yezororo rekisimusi negoredzva, ZCTU inoti yakazvipira kutora matanho mugore ra 2025 anoita kuti vashandi vawane pundutso inokodzera. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo takundikana kubata gurukota rezvevashandi waJulai Moyo ava vasiri kudayira nharembozha yavo. Mukuseya nezvenyaya iyi, Ivan Zisininga weStudio 7 abata munyori mukuru weZCTU vakuda kwashe munengiwa kuti tinzwe zvizhinji.
Nyaya yakajeka hama dzangu, ndeyekungoti wish you Merry Christmas. Changova chigariro yavatsika, asi variko vanoita Merry Christmas, variko vasingaioni Merry Christmas, nekuti chinonzi Merry zvinoreva Christmas inofadza, inodyiwa, inosiya mirangariro. Asi kuvashandi veZimbabwe, vamwe vacho vane mihoro isati yabhadharwa yenguva nemakore, vamwe vacho havana kuwana bonasi, vamwe vacho pabonasi yavakawana yacho vakabirwa zvavaimboora kumasure nezvavava kuwana ike zvino. Saka that Christmas can't be merry for everyone.
Ishoko rakakura iro vamunengiwa, vanobirwa nani?
Tine vanhu vane mari yakawanda zvakanyanyisa, toita vanhu vanotambudzika zvakanyanyisa. Hatigoni kurarama musociety iyo tiri tese tichifunga kuti takafanana. Kune vanazvo zvakawanda kudarika zvavanoda, asi kune vari kushaya nezvidiki diki zvekuti vararamise mhuri dzavo.
Saka muono wenyu wegore rinouya uri kuti wokudini?
Tichitarisa mugore ramangwana, vashandi veZimbabwe ngavave prepared to look the beast in the eye, to talk about these issues, to see how best we can correct them. Isusu in our part as labor leaders, vanhu vasina zvekuita, vasina chekudya, vasina chekunwa, vasina chekubata, zvinoita kuti vanhu vaorganizike zviri nyore.
Mabatanyaya dzakawanda zvamuchange muchiitawo imi kugadzirisa zvinhu kuti zvinakire mushandi ndezvipi?
If we increase disposable income, pane a downstream immediate effect yekuwedzera. Kana vanhu vakawana mari yakawanda, vanhu havasi kuda mari yekunoshandisa kune dzimwe nyika, vanhu varikuda mari yekushandisa muZimbabwe. Saka vanhu vakawana mari yakawanda vanoishandisa muZimbabwe. Zvinoita kuti gadzire mabasa akawanda. Vachatenga maservices akawanda ndovana airtime and other things. Izvozvo zvinhu izvozvo zvinenge zvichishanda muZimbabwe ka. Saka zvinogadzira futi mabasa akawanda. Saka kuwedzera kwedisposable income kune direct impact yekuwedzera yatinoti aggregate demand of goods and services. Ike zvino vanhu vari kuvati vakatsikirira mari pasi pemapiro. Saka tiri kuti isusu gore ratakatarisa iri. Tinofanira kufarira munyika yekwedu, kwete kuti vana vafarire munyika dzevamwe. Saka tinofanira kugadzirisa zvinhu zvakare zvika munyika yekwedu.
Vanga vari vakafanira kubata chigaro chemutevedzeri wemunyori. Tinodzokorora chemunyori mukuru weZCTU kana kuti Acting Secretary General vakuda kwashe munengiwa vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakafano bata chigaro chemutungamiri wehurumende muLebanon vaNajib Mikati nhasi vashanyira nzvimbo dzemauto eLebanon nemakamba emauto anochengetedza runyararo eUnited Nations kuchamhembe kweLebanon vachishanyira dunhu rinofanirwa kubudwa nemauto eIsrael nechikwata cheHezbollah pasi pechibvumirano chekumbomisa kurwisana chave kuda kusvika mwedzi. Dutu remuchando riri kutariswa kuomesera urongwa hwekufamba hwezvimwe zvizvarwa zveAmerica sezvo riri kutariswa kukanganisa dunhu reGreat Lakes nekumaodzanyemba kwakadziwa kumabvazuva kweAmerica. Sangano reAmerican Automobile Association rinoti zvizvarwa zveAmerica zvinoda kusvika kumamiriyoni zana nemakumi maviri kana kuti 120 million zviri kutariswa kufamba makiromita angangosvika kumakumi masere kubva pamisha yazvo munguva ino yezororo. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kushanda senyanzvi munyaya dzezvembereko kana dzekubata pamuviri chiri kuBritain chatanga chirongwa chekudzidzisa vakoti navana chiremba vemunyika kuti vawane ruzivo rwakadzama munyaya iyi kuitira kuti vazokwanisawo kuzobatsira varwere vanosangana nedambudziko rekushaya mbereko vanoenda kunorapwa kuzvipatara zvinoshandiswa neveruzhinji. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mukoti uyu amai tinotenda Manyere vakaudza Studio 7 kuti kushaya mbereko idambudziko risingasarure kunyange hazvo vakawanda vachifunga kuti zvinobata vanhukadzi chete.
Infertility idambudziko rekusabata pamwiri. Mushure mekunge amai nababa vagara vese gore rese zvichienda mberi vachiita bonde rakakwana asi pamwiri pasingabati. And chinhu chekuti hatingati idambudziko revakadzi chete, nevarumewo vanoita dambudziko iroro nekuti vanogona kuita mbeu shoma. Mbeo yakaremara kana kutoshaya mbeo.
Amai Manyere vanoti donzvo ravo rekutanga chirongwa ichi kuzvipatara zvehurumende nderekubatsira vanosangana nedambudziko rekushaya mbereko vanoshandisa zvipatara izvi asi vasina mari dzinodiwa.
Paye patinoenda kuzvikoro zvehunesi nevanhu pavanoenda zvehudokta, munhu wese anotodarika nepo pafertility or infertility treatment and management. Asi hachisi chinhu chekuti taibva tazonyanyodzikadzikana. Munyika muna hamuna fertility nursing yakazvimirira. Fertility experts kumadoctors varinotobuda kunze kwenyika. Training yakakosha zvikuru nekuti muzvipatara zvedu zvehurumende manga musina rubatsiro rwefertility. Vaya vasina mari vanga vachibva zvangozogarawo zvakadaro kana vaizoendawo kuchiprofita kana muzvivanhu nekuda kwekuti mari yekuti vaende kuprivate hospital vanenge vasina.
Amai Manyere vanotiwo havasi vose vanoshaya mbereko vanoda kubatsirwa nemishina yechizvino zvino kana nenzira dzemazuva ano idzi.
Munhu akatisimbei munogona kubatsirana naye kuti ambotidzikire imoviri mbichana ozama kuita mwana pomiri potobata, kana kuti munogona kutaura naye kuti ave munhu yauya wekuti anokwanisa kuziva zvaanodya zvaanoita, yatingati lifestyle change pamiri potobata. Kune vaya vane machubha akabloka mukangokwanisa kana akabloka if you unblock those tubes jobs zvinhu zvakutofamba tatiregai timbobatsirana tifambe nezvatinazvo timbobatsirawo
nyanzvi mune zvekudya kunovaka muviri kana kuti nutritionist vadiago muguri vanoyambira veruzhinji kuti vadye zvekudya zvine utano senzira yekuwedzera mukana wembereko
pane chikamu chinoratidza kuti kudya pamwe chete nembereko zvine ukama hwakasimba pakati pazvo pakutanga ngatitarisei chinokuita neoverweight kana underweight izvi zviviri zvinowanzokonzerwa nemadyiro edu kana mhando yechikafu chatinodya tichaona kuti zvinhu zvinokonzera yatinoti hormonal imbalance mumuviri medu zvichizokanganisa mbereko nguva zhinji kana taona kuti amai vane pamuviri tinobva takurudzira kuti vadye chikafu chizere neyatinoti iron kusavapo kweiron kunokonzera kusavapo kweovulation
vamuguri vanotiwo kushayikwa kwezingi mumuviri wababa kana amai kunogona kushayisawo mbereko sezvo ichidiwa mukusimbisa mbeu yababa kuumba zairi neutano uye kuumbwa nekukura kwemwana
chimwezvo tikatarisa mbereko kunana baba kusavapo kwezingi kunokonzera kushayikwa kwekubikwa kweatinoti maronya uye ane utano uye neuwandu hwavo saka munguva zhinji munoona patinoti kana vachidya mavise tinokurudzira kuti vadye nemhonzi dzacho nekuti ndimo mumwe munowanikwa zingi
amai Priscilla Akata mumwe mugari wemuHarare vanoti kwakawanikwa nyanzvi muzvipatara zvehurumende dzinobatsira munyaya dzembereko zvinobatsira mhuri zhinji dzisina zvikwanisiro zvekuenda kuzvipatara zvakazvimiririra amai Manyere vanoti pari zvino vakadzidzisa vakoti nana chiremba vepazvipatara zvikuru zvesale mugabe nepari renyatwa muHarare vanoti shuviro yavo ndeyekuti vawanewo zvikwanisiro vanodzidzisawo vana mukoti nana chiremba kubulawayo vachiti vanodawo kuti vanenge vadzidziswa ava vazofambawo vachidzidzisa vamwe vashandi vezveutano kumatunhu ese munyika muna 2017 vana chiremba vaviri vemuzimbabwe vakavhura chipatara chakazvimirira chinobatsira vanenge vachinetsekana nembereko cheivf zimbabwe uye chakabatsira madzimai zana nemakumi maviri kubata pamuviri mhuri dzinoda kubatsirwa kuwana mwana dzinoenda kuzvipatara zvakazvimiririra dzinobhadhara mari inosvika muzviuru zvina zvemadhora inova mari yakawandisa kuvanhu vazhinji muzimbabwe munyika zhinji dzemuafrica kusanganisira zimbabwe pakashayikwa mbereko kunowanzosvorwa mudzimai gwaro rezimbabwe health demographic survey rinoratidza kuti munyika madzimai emumadhorobha ndiwo anonyanyonetsekana nembereko zvichienzaniswa nevanogara kumaruwa ndakamirira studio 7 ndine Rutendo Mawere
muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vazivisa nhasi kuti vacharerutsa mutongo werufu wakapiwa vasungwa vanosvika kumakumi matatu nevanomwe pavasungwa makumi mana vari mumajeri ehurumende kana kuti federal prisoners vachiti vasungwa ava vachapika jeri upenyu hwavo hwese pane kuti vange vachiurayiwa izvi zvaitawo kuti danho iri ringe rinonzi rinogona kusatambirwa zvakanaka navadonald trump avo vachagadzwa semutungamiri weamerica mwedzi unouya mukuzeya nezvenyaya iyi mavhelas muhlanganya uye westudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika nekudyidzana kwenyika dzepasi rose vachidzidzisa padevroy university profesa eliot masocha
ndinoona zviri zvinhu zvinogona kuonekwa sokuti zvinhu zvakanaka nokuti vanenge vanzvera vakaona kuti vapari vemhosva ava hazvingavi nani here kuti vave noupenyu hwese mujeri pamusoro pokuti vavurawe nokuti pavanenge vachirarama vari mujeri imomo vanogona kunge vachishandira nyika kwete kuzvishandira ivo pachavo nokuti kana tikanatsokuzvitarisisa pamwe kuuraya munhu nemhosva dzimwe dzaanenge aita inenge isiriyo minduro yakakwana kuti munhu aripe mhosva dzake zvekare zvinhu zvinogara zvichiitika kana purezidendi aakunopedza utongi hwake unowanza atarisisa zvimwe zvaanonatsokuhwa iye nokuona nevanomubetsera basa kuti izvi hazvingavi zvinhu zvakanakira nyika here kwete kunakira iye mutungamiriri wenyika saka ndinozviona sekuti vabiden vazviona sezvinhu zvakanakira nyika kuti hongu vakapara mhosva asi kuti vafe ndiyo ingava nzira here yekuti vanatsokuripa mhosva dzavo kana kuti toti isu ngava svika pakufa havo vega vasina kuita zvokuurawa vachishandira nyika mujeri imomo
asi tinoona kuti vachange vari kutungamira America vaDonald Trump vanonzi ivo danho iri vanogona kusazoritambira. Munoona sei izvi?
Zvinogona kuitika kuti vanogona kusaritambira, asi mavonero angu ndokuti pamwe vachatarisisa chikonzero chaita kuti vaBiden vasvike padanho iroro vasati vangomhanyira kudzosera vanhu ava panzvimbo yekuti vazoburawa. Saka handivoni kuti vaTrump vangangotaura zvavo vachisapota death sentence, asi kana vapaa kuzoitwa zvokuti vodzosera here mutemo wekuti vapari vemhosva vavaburawa vanofanira kunge navamwe vavanovabetsera vachizogara pasi kuti zvinhu zvaitirwei izvi. Voyera kuona kuti kana vanhu ava vakanzi ngavafire mujere norufu rwavovo vachishandira nyika, haingavi here nzira yekuti vabhadhare mhosva dzavo kudarika kuti vaurawe? Nokuti kuuraya vasungwa panotova nemari inoenda imomo mukuuraya imomo, kune vanhu vanoita basa racho nezvimwe zvakawanda wanda. Asi kuti munhu aende mujere kwoupenyu hwese inogona kunge iri nzira yakatonakira nyika kuti yakanakira vaBiden kana kuti yakanakira vaTrump.
Nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika nekudyidzana kwenyika dzapasi rose, muchinafundo Eliot Masocha vachitaura vari parunare kuOhio muno muAmerica, naMafulas Muhlanganya wewe Studio 7. Munhau dzemitambo, ZIFA Normalization Committee iyo iri kushanda sekomiti inoona nezvesarudzo musangano rinotungamira nhabvu munyika iri yazivisa nezvemazita evanhu vakabudirira kukwikwidza musarudzo dzekutsvaga mutungamiri weZIFA, mutevedzeri wemutungamiri pamwe nenhengo dzebhodhi resangano iri. Vane mazita asina kutambirwa vanoti vaWalter Magaya, vaTemba Muliswa, vaFarai Jere nevakambotambira nyika Benjani Mwaruwaru. Sarudzo idzi dziri kugore rinouya munandira. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Vanhu vari kumboreketa nenyaya yechivhaya kuti chivhayo wati wazope vanhu vakaita so mari. Gaizi regeya kurongere munhu mari yake. Munhu anoita zvaanoda nemari yake, munhu anoita zvaanoda nemari yake. There's no need yekuti udze munhu umwe munhu kuti wazopire uyu wadii wapo uyu. Imari yake, unoita zvaanoda nayo. Saka regai kurengere munhu mari yake. Kumakata vaudze makwindi tashata.
Masikira seko pastudio panapa. Pane murume anonzi Nyoka yemabhunu uyu anotishamisa murume uyu. Unotonzwa achitopupira kutaura kuti hanzi nhingi ngaabve kupinde nhingi. Muno muZimbabwe hamuchadiwa the system yeZANU-PF. Dai uri kutotaura zvekutoti system yeZANU-PF yaita corruption semataura uri kuita maakuzviona, asi mune nharo chete dzekuda kuramba muchidzosa futi mumwe munhu weZANU. Muno muZimbabwe hamuchadiwa munhu weZANU. Hamuchadiwa the system of ZANU-PF. Dai itori necorruption. Saka as long kana uchirutaura zveZANU-PF iwo Nyoka yemabhunu uyu, you are still a corrupt person. Uchitori momo anhu yanecorruption imomo.
PaStudio 7 vana mukoma dzonga nevamwe vashamarari vese makasimba here? Zviri pachena izvi kuti mbuya voshaika bere rorutsambi. Is obvious bere ndorakadya mbuya. Izvezvi mukanyatsokuona ukama huripo pakati peZimbabwe neZambia hauna kumira zvakanaka. Vane makara siona nipapo zvekuti varume vairi vakazama kuroya president achilema. Vakanyatso kuinvestigatwa chaiko chaiko, vanotaura chokwadi kuti vakatsumwa nani. Zvekuti vakanyatso kuinvestigatwa chaiko chaiko, vanotaura kuti vakatsumwa nani. Varume vanga vainvestigatwa vanotaura chokwadi chaicho.
Makadini mukoma dzonga, makadini mhuri yeZimbabwe. Ini ndoda kubvunzavo hurumende yeZimbabwe. Vanhu vaikatamisa padhamu retokwe mukosi ndokuvaisa kuchingwizi ndokugadzira minda yavo ndokupedza iko zvino vapedza kuchanda minda yavo ndopaiva kuvabvisa zvakare kuvapa mamwe matongo. Inoitireiko utsinye hwakadaro kuitisa vanhu madhoza kudaro?
Makadii mhuri yeZimbabwe, makadii pasi rese, makadii Studio 7. Ndiri kukumbirawo muisewo mashoko rangu kunyika iteerere. Isusu inini ndakafamba munzvimbo dzakawanda munguva yekutorwa kweminda. Nyaya iripo haisi yekuti vamunangagova pevanhu mapepa ekuti purazi rive rake. Mhuri yeZimbabwe isusu inini ndakafamba mapurazi akawanda munguva yehurwe minda. Vanhu vaivhurira madhamu
Tinotenda vateereri musakanganwa wachirongwa chedu chelive talk na 8 p.m. nhasi apo tiri kutarisa nezvezuva rezoro rekisimusi riri kupembererwa nechitatu svondo rino. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu anokuonika ine mufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusaya muina Taboka Ncube.